vamafume au vakabva kusarudzwa svondo rapera kuva meya weHarare zvichitevera kudzingwa kwakaitwa vaHebert Gomba neMDCT inotungamirirwa namuzvare Kupe. Vanonzi vadzingwa zvakare nebato rePDP rinotungamirirwa namai Lucia Mativenga. Mutauriri wePDP Vanqobizi Takumalo vaudza Studio 7 kuti vakatonyorera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vamafume vabviswe pachigaro vachiti havasisiri nhengo yebato ravo.
Takaona zvakakodzera kuti zviite pamusoro pechisungo chakaitwa kugweru nomusi womugovero musi wa 12 September gore rino iri. Takamandeta SG vedu navanga vatakatuma kuti vaende netsamba idzodzo dzokunoita recall vanhu ivava nokuti havasiri kurepresenta mainterest emusangano wedu. Panguva ino ndizvo zvandiri kubvumirwa kutaura. Zvizhinji tichazotaura pamberi asi ndinoda kuita confirm kuti ndizvo.
Hatina kukwanisa kutaura navamafume avo vakasarudzwa sakanzura weMount Pleasant vari kuMDC Alliance kutinzwe divi ravo panyaya iyi, uye pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira panharembozha yavo. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati vamafume havasi nhengo yePDP yamai Mativenga, nokudaro bato iri harina kodzero yekudzinga vamafume mukanzuru sezvo PDP yamai Mativenga yakapinda musarudzo iri kudivi People's Rainbow Coalition yaitungamirirwa namai Joyce Mujuru.
ZANU-PF yasvika pakupererwa pakutenderera musoro nekushaya zvekuita, nekuti isusu tinoziva vamafume pavanga vari spokesperson wekuPDP vanga vasiri spokesperson wePDP yakafanana nemuzvare Lucia Mativenga. Nekuti kana vanhu kanzi Simon unonzi Simon zvoreva kuti muri Simon waneri. Saka zvatiri kuona izvi kudzungaira kwemusoro, kushaya zvokuita, kubata pese pese kuda kuedza kuondonga kufamba kwebasa zvakanaka mukanzuru nekufamba zvakanaka kwebasa mubato reMDC Alliance. Saka hakuna vanhu vane mazita akafanana kuti mumwe anonzi Nhamo mumwe anonzi Nhamo. Saka mukazi Nhamo mese ndini Nhamo akafanana. Saka tiri kuona kuti kupenga uku nekudzungaira kuri kuitika munyika kwaakuda kuparadza nekuondonga nyika yeZimbabwe nemaresources enyika.
VaHlatchwayo vatiwo vatambira matsamba ekudzingwa neMDCT kwameya weBedbridge vamogencuve nemamwe makanzura maviri mukanzuru iyi, meya wemarondera vachengetai Marova nemamwe makanzura mana mukanzuru yemarondera pamwe nameya weGwanda vaJoseph Majale pamwe nemamwe makanzura masere mukanzuru yeBulawayo uye mamwe makanzura maviri mukanzuru yeVictoria Falls.
Tagashira matsamba akati wandei ari kubva kumatowns akasiyana siyana mhanzi waBedbridge. Meya vedu nemakanzuras mamwe 2 kuita 3 vese vakarikolwa kumarondera. Meya achengetai Marova nemamwe makanzuras varikolwa futi zvakare. Tino Harare the same, tinonzwa futi kuBulawayo pane zvaitika zvakadaro. Meya vedu Joseph Majale varikolwa futi kuGwanda. Saka tiri kuona zvinhu zvakadai zvisiri pamutemo zvoramba zvichiitika nenyaya yekuti vanhu ndo vanokondrola mutemo. Zvese zvasiri pamutemo hazvisi mubumbiro remutemo, hazvisi zvo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitika. Tiri kuona vanhu vari pabishi rekuda kubira vhoti kuendera mberi vachibira vhoti revanhu. Tiri kuona vanhu vari bishi kuda kupedza mari yenyika, humwe nyika isare isina mari. Isusu tine maissues akawanda ari kutinetsa.
Hatina kukwanisa kutaura nemunyori mukuru muMDCT yamuzvare Kupe vaDouglas Monzora kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vaMonzora vakambotaura kuti vanhu vavari kubvisa pazvigaro vanhu vanenge vasatevedzere gwara rebato ravo. Kusawirirana muMDC kwakakonzerawo kuti dzimwe nhengo dzeparamende dzakasarudzwa dziri pasi peMDC Alliance dzibviswe muparamende neMDCT yamuzvare Kupe. Zvichakadai, vamwe vakavhotera makanzura aya vakaita samai Nancy Kamuchanyu vanogara muHarare vati zvinovarwadza kuti makanzura avakavhotera ave kutadza kuita basa ravakavatuma kuti vaite.
Makanzela zayatikasarudze isusu takasarudza kuti makanzela aite basa. Ezvino zvapana chiri kufamba mumakanzewo macho because vari kungodzingwa dzingwa. Hatichatombozvinzwisisa kuti zviri kufamba sei. Zviri kuitwa naMonzora izvi isusu hatisi kuzvifarira because isusu tinoda kuti makanzela aite basa ratikavasarudzira ndosaka takavhota.
Asi vazivanai magarazvuru vemumusha weGlenview muno muHarare vati kana makanzura asingatevedzeri zvinodiwa nebato ravo vanofanira kudzingwa sezvavari kuitwa. poitwa sarudzo itsva dzekutsvaga vanhu vanomirira zvido zveveruzhinji pamwe nemapato avanenge vakasarudzwa vari.
Kudzingwa kuri kuitwa makanzura kuri pamutemo nekuti kanzura unosarudzwa nebato rake. Kana kanzura usingachamiriri kana kuti akanganwa zita rebato rake, ngaadzingwe nekuti munhu asingachazivikwa akabva nako.
Zvichakadai, sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association raburitsa mashoko ekuti kudzingwa kuri kuitwa makanzura kuburikidza nekusawirirana kwezvikwata zveMDC kwave kukonzera kuti basa rinofanirwa kuitwa nemakanzura rimire. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.